Kuzira kudare rekumusoro rehaikoti tinyuta kuti dare iri dai ramanikidza hurumende kuti yabuda nehwaro dzekuti tingaite nhaurirano sei kana pachifikiswa maconditions of services edu sevashandi vehurumende, zvinosanganisira kutaura nyaya dzemuhoro wedu. Munoona patinozvichema tichiti mari haikwane, mari haikwane.
Hapana here mutemo unosungira kuti munge muchisangana nehurumende muchiita nhaurirano idzi?
Hatina mutemo unosunga employer uyu kuti agare pasi nevashandi vake vanyorerane chibvumirano chekuti mari inokwana imari. Mukatarisa pamabenefits, unongoona employer achingoita madura acho jina, akati taisa ichi, taisa bonasi, tabvisa bonasi, tabvisa maleave, tabvisa zvimwe. Hazvisiri izvo zvinenge zvichitenderwa pamalabor standards. Saka tikuti hurumende ngaimanikidzwe zvichienderana nesection 65 yeconstitution, iyo inoti mashandi vane kodzero yecollective bargaining kusanganisira macivil servants. Tarisazve constitution yedu musection 203 inozoenda ichitsanangudzazve kuti kana paine maconditions of services arikuda kufixwa nepublic service inofanira kunge ichizviita ichiita collective bargaining.
Kana zviri mubumbiro remitemo, sei hurumende yanga isiri kuzviteedzera?
Izvi hazvisi kuitwa nekuti hurumende iri kuramba yakatsungirira nemutemo usisiri constitutional iri mupublic service act nemapublic service regulations, ayo anovapa mukana wekuita zvavanoda, kungotaura zvavada panguva yavada vasina kugara pasi nevashandi. Public service act nemaregulations angaroshandiswa ane masections anopa public service simba rekungoita zvinhu izvi isina kutaurana nevashandi. Saka tikuti batari rione maconstitutional issues kuti kana paine chimutemo chakagadzirwa chiri kunze chisingaenderane neconstitution, chimutemo ichocho chainvalid. Chakuda kuti pachigadzirwa mutemo unoenderana neconstitution. Saka kana paine mutemo mutsva unoenderana neconstitution, tinoona tichange takuwana kodzero idzi dzatagara tiga dzomuconstitution asi dzaakuwanikwawo kumaregulations ekusekta kwedu. Tikatarisa panogadzirwa National Joint Negotiating Council, yakagadzirwa nestatutory instrument 141 of 1997. Statutory instrument iyi haichaenderani necollective bargaining iri muconstitution. Mukatotarisa ipapo zvinenge zvichinzi kuchauya council inotaura zvemasalaries, asi muconstitution masalaries anotaurwa pakati pevashandi necommission.